Momo yevagari vemamutare vange vazere pamuzinda wemagetsi mamutare kana kuti pamegawatt vachida kubhadhara magetsi avo asi izvi zvakundikana. Vakawanda vasangana nechiziviso chekuti vaizokwanisa chete kubhadhara magetsi avo kana zororo rekisimusi rapera musi wa27 zviita. Mumwe mugaro wemamutare vaishimao muombe vanoti havana kuudzwa paine nguva nevashandi vekuzesa kuti mahofisi emuguta achange akavharwa kutanga nhasi. Vamombe vanoti kuita kwakadai kwakanganisa zvikuru sezvo vachange vasina magetsi. Chiziviso change chiri pamuzinda wezisa chinoti vagari vange vatenga moto wemagetsi unoenderana nekureba kwezororo sezvo vachizovhura nemusi wa27 zviita. Izvi zvinodaro hazvo kunyange kambani iyi yakavhura mimwe mipanda yayo kumisha inogara veruzhinji yakaita sekuchikanga uye nekudanga mvura uko vagari vose vanokwanisa kubvisa mari yemagetsi muzvitoro zvakaita seTM neOK. Mumwe mugare wemamutare vabayiwa munyeruki vanoti zisa yaifanirwa kuudza veruzhinji pachine nguva isati yavhara mahofisi ayo emuguta. Mumwe mushandi wekukambani yemagesi iyi uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau anoti vanosungirwa kuendawo kuzororo sevamwe asi kune mimwe mizinda iri kubhadharwa mari yemagetsi. Asi mushandi uyu anoti izvi hazvina kushambadzwa zvakanyanya. Kunyange hazvo vagari vekwamutare vatarisana nedambudziko iri, vagari vemubhulawayo vanoti zvinhu zvanga zvichifamba nyore nhasi muguta ravo. Sachigaro weulawayo Progressive Residents Association vaedias Shumba vanoti vagari vari kufara kuti zesa yavhura mahofisi ayo muguta kuitira kuti vanhu vakwanise kutenga magetsi avo.
Vemagetsi vaitawo zvinhu zvinotifadza zvokuti even nhasi so iri zororo reholiday nemusi wemugovera nesunday tachiona vange vakavhura building yavo yanonzi Halico House iri pakona pa5 avens vange vakavhura pahwindo zvokuti vana matailers avo vange vachitotengesera vanhu magetsi nepamahwindo zvokuti kana paine munhu anenge asina magetsi anenge achitori namari munhu iyeye asi zvese ainge aedzavo taagona napo kuti munhu wese ange aine magetsi ende totarisira kuti chirongwa chokutengesa vari mukati asi vachitengesa nepamagetsi chisaenderera mberi kusvika zororo rapera.
Zesa iri kushandisa maprepaid meters senzira yekukurumidza kuwana mari kuvagari vemumaguta vanoshandisa magetsi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.